vaisa upwe rinofave kambani Access to Finance pamwe chete neSeed a Million vanoti vakasendeka mari nechitsama yekuti vabatsire vanotambura kumativi mana enyika zvikuru vatana nevakaremara kunyanya panguva ino yelockdown vachiti vakabatsira vamwe veku Victoria Falls Masvingo Bulawayo neEpworth.
So program iyi yatiri kuti Seed a Million takaisa mari inokwanisa kuita $200,000 tichivavarira zvikuru kuti tisvitse chikafu nezvinobatsira kunyanyisa kuvana zvichinyanya vanogara nechigwere vatana nemadzimai makuru anochengeta mhuri dzakakura.
Vakwegura ava nevakaremara vakawana upfu mafuta ekubikisa binzi furau chigiri sipo munyu mupunga nezvekushandisa pakutevera kwemadzimai mahewu nezvimwewo vatendai mazuru mumwe vakawana rubatsiro rwechikafu
zvokudya zvazvisisi kukumba nekuti vamwe vedu namadisabilities vairarama nenyaya yekuti ndokunokumbira machisi izvizvi nenyaya yelockdown izvi mari zvokufamba zvakanaka kuna norufamba.
Mumwe mugari wemusha wesa kubva kwamutare vapangana chitiyo vanoti vanofara nerubatsiro rwauya panguva ino vazhinji vavo vevakaremara vari kutadza kunopema muguta nekuda kwelockdown.
Nguva ino yecoronavhairasi zvino hazvina kutimirira zvakanaka nekuti kurarama kwedu kunge tiri panzvimbo yakaunganiwa tichikumbirawo tichipindawo misiko muchitsvaga tsvaga asi panguva ino tinoona unotibatsira kudai zvinenge zvakatiomera. Tinoda kutenda magurupu mairi avabatana vakaisa muono pamwe chete vakatitsvagirawo zvinhu zvavatitsvagira zvokutipa tinotenda chaizvo nezvavatiitira.
Mukuru wesangano reCaritas iro rinoshanda rakazvimirira roga asi riri pasi pechechi yeRoma vanhamo inesu hondo yomoto vanoti vakasarudza vanhu vanokodzera kuwana rubatsiro vachidyidzana nevakuru vemamwe machechi akasiyana siyana.
Sara kwatakaita mabeneficiaries edu takashandisa machechis hatina kuti isusu ya Catholic Church but hatina kuti tisasara macatholic state so in order to avoid that segregation takataura nemapastors ema different churches kusanganisira vemapostori machechicheni Methodist Anglican Church UCCZ there is also this Salvation Army ndovakaunza malisti pamwe chete saka kushanda kwatakaita ikoko kwakaita kuti titaridze kuti kana tichiita basa ramwari hatitari kuti uyu anobva kuchechi ipi uyu anobva kuchechi ipi.
Mumwe womukuru wemwe chechi yejohani wechishanu weafrica nesangano rake reruvheneko rwenyenyedzi trust vaendibai mukururu vabatsirawo vasungwa vemutare prison farm uye mutare remand prison nekubvisira vamwe vavo mari yechibatiso yekuti vagone kutongwa vachibva kudzimba dzavo uye nekupa vari kupika mujeri chikafu.
Handina kuenda kufarm prison chete ndakatenda parimandi ndikanobhadharira madhoo vanhu kuti vasaite tichichengetedza inonzi social distance iyayo.
Bishop wechechi yeRoma mudunhu remanikal nevapoor horan vakatenda rubatsiro rwakapiwa vanhu vakakurudzira vemakambani mamwe kuti vabatane nevamwe uye hurumende kuderedza dambudziko rekushiya chekudya panguva ino yelockdown. Bishop horan vakakurudzira kunamatira nyika uye pasi rose kuti denda recovid-19 ripere. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lodamoyo.